kubuera kuhumani kwa village kukwawizwa wa sangilain nasi panga kuine momo velanu vabakumatima na enyika ya Zimbabwe wachuya kuzo uchema wa sangilain nasi wani wangaripo nasi waisanganikira wanyarikani Dr. Moletsi wa Baku South Africa mutunga miri Orange Party yoye kukinya wa Raila Odinga wangari wamwe wani wawia pachitiko cha nasi kuzoviga wa sangilain nasi
tanzwa kuti pane vakuru vakuru MDC vatandaniswa kana kuti vadzingwa nevechidiki kubva parufu apa zvakamira sei
izvi zvaitika umwe vatevedzeri webato reMDC amai kupe vatandaniswa nevechidiki parufu urwu nhasi saka havana kuzoonekwa apo panga pakuitwa urongwa pachitaurwa maspeeches nevatungamiriri vakasiyana siyana saka izvi zvapa kuti vazhinji vaone kuti mubato iri muchiri nemakakatanwa asi vamudzuri umwe vatevedzeri vebato reMDC vambotandaniswa asi vazokwanisa kunge vachidzoka pachitiko ichi asi vange vachibhuyiwa nevatsigiri vebato iri vamonzora vanga varipo munyori mukuru webato iri asi nhasi havana kunge vapuwa mukana wekunge vange vachitaura pachitiko chanhasi
kove ZANUPF vakwanisa kuuyawo here takanzwa vachivimbisa kuti vachange varipo pamwe chete nevamwe vakuru vehurumende
hongu ichokwadi kuvakuru vezanupf vauya pachiitiko chanhasi pakuidzwa kwavatsvangirai panosanganisira sachigaro wezanupf nyika yose amai opa mutsunguri kashiri vanga varipo vauyawo vakapawo mashoko avo kutaura kupa uchapupu maringe nebasa rakaitwa navatsvangirai vakataura kuti vatsvangirai munhu aibatanidza vanhu munyika yose uye vanga vari munhu aifarira zvemhuri saka ndosaka nguva zhinji vaitaura kuti kwete kumhirizhonga zvemautongerwo enyika uye munhu aifarira utongi hwejekerere kunyange zvazvo vanga vachitaura izvi iwo amai mutsunguri kashiri vanga vachisororedzwa nevatsigiri nevamwe vemhomo vanga vari pakuigwa kwavatsvangirai nhasi umwe auyazve zvakare igurukota rinomirira dunhu remanikaland amai monica mutsvangwa vauyawo naamai mutsunguri kashiri pachitiko chanhasi
ataura akamirira bato reMDC ndiani
vachamiswa ndivo vataura vakamirira bato reMDC vachipendera chitiko chanhasi vanhu vasati vazoenda kunoridza mushakabvu vatsvangirai vachamisa vabata mashoko ekuti vatsvangirai vanga vari munhu aizvininipisa inonzi vimiri uye munhu anga aine muono wezvamangwana kuti nyika yezimbabwe inge inotongerwe jekerere iya inonzi vision vakati zvakare munhu anga asingafari zvemhirizhonga uye munhu aibvuma sino kana atadzirwa aikumidza kuregerera vakabata nyaya yekuti pavakabiridzirwa mutadzo dza2008 vakabvuma kuzoumba hurumende yemubatanidzwa zvazvo asi vanga ivo vakunda musarudzo idzi vakaenderera mberi vakati vanhu vasacheme-cheme nekuti ramangwana rebato reMDC rinenge rakamira sei vachiti nyaya yesucession yakasiyiwa yarongwa naivo vatsvangirai vakati izvozvo havazokwanisi kunge vachizovanyadzisa mukushaya kwavo vachange vachizozadzikisa chitiko ichi chekuda kwavo vakati vechidiki ndivo vachange vachizotungamirira uye nevatsigiri vacho vemdc vachange vaine muono wekuti vanoda kuti ange achitungamirira ndiani kwete kuti mutungamiriri azvidzike ega asi kuti utungamiriri huchabva muvanhu uye vachishandisa futi bumbiro remutemo reMDCT
kove mhuri vataurawo vakamirira mhuri yekwatsvangirai ndiani uye mashoko apa avapawo kune vauya kuno vanyaradzo
vataura vakamirira mhuri mukoma wavatsvangirai akati ivoro havadi kuti muono wanga uine mukoma wavo unge uchizoraswa vakati vanotarisira kuti vasara vacho vachazadzikisa uye chido chavatsvangirai uyezve kuti matakatanwa ari mubato iri anga achigadziriswa nekuchimbidza kuti bato iri ringe richizozadzikisa muono wavatsvangirai wekuti zimbabwe inge inotongerwa jekerere unge MDC inge iri panyanga mugore rino apo vanhu vanenge vaakuenda kusarudzo vakati zvakare panofanira kunge paine foundation ichapo ichizoumbwa maringe nemushakabvu akatisiya iyo vatsvangirai
zvii zvimwe zvaungafunga kuti vateereri vangada kunzwa zvaitika kubhuera
zvendingada kuti ndiudze vateereri inhau yekuti kuno kwauya vanhu vakawanda zvanga zvisingatombotarisirwi neveruzhinji izvozvi pari zvino kutaura kuno kune mutsetse mudungwe wemotokari unoita makiromita nemakiromita zvekuti tava neabout 1.5 hours takamira pamugwagwa mukuru unobva mumarondera wakananga kuchivhu zvekuti mota dzichikwanisa kufamba pari zvino iye zvakare ndoda kuti ndizivise vateereri kuti nezuro pakaitika chiitiko chakaita ndechingatinyadzisei nekuti pana vechidiki vakabvuta chikafu mapoto emuriwo nesadza kuti vanhu vakarara nezvara kukumvura ichinaya zvakare nhasi rori yebaker's inn yatorerwa kuti chikafu tinonzi kuya kuruta pachirungu and izvi hazvina kunge zvichizofadza utungamiriri hwemdc nekuitika kwaitwa nevechidiki.